cream.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 13 Gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vanoita chiuru chine zana nemakumi maviri nevaviri 1122 vanonzi vakapora kubva kuCOVID-19 muZimbabwe nezuro.
Vakasukuere navamuzembi vanenge vaine kodzero yekuti vatsvake upoteri uyezve vachengetedzwe nenyika yeSouth Africa, nekuti zvichida kana kuri kunzi vaenda kuvadzoserwa kuZimbabwe havazowani kutongwa kwakanaka kwekuti panobuda nyaya sezvairi.
Nyanzvi dzinoti hadzioni hurumende dzeSouth Africa neKenya dzichidzorera vaimbova makurukota ehurumende kuti vanotongwa nemosva dzeuori.
Musangano wedu watinawo nevatori venhau, musangano wokuzivisa mafambisiro wakaita mari musangano vanhu, nekuti musangano wemdc lands musangano vanhu, musangano unoda kuti tifambe tese vanhu vachiziva kuti chichaitwa zvafamba sei.
Bato remdc alliance rinokoka vatori venhau nhasi apo richazivisa nekuburitsa mashandisirwo akaitwa mari nebato iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanoita chiuru chine zana nemakumi maviri nevaviri 1122 vakapora kubva kuCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Pavanhu vakapora nezuro ava, vanhu vanoita chiuru chine zana negumi nevana 1114 vari muHarare. Vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi matatu 230. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine makumi maviri nemumwe 8021. Nezuro vanhu gumi vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevatanhatu 46 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevanomwe 7627. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vabatwa necoronavirus muAfrica vanoita miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mashanu ane makumi manomwe nezvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi mana nevana 1,577,644. Vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 38,396. Vapora vave miriyoni ine zviuru mazana matatu nezvina zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevaviri 1,322. Veta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vanova mukuru musangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vanoti havaoni hurumende ichibudirira kuti South Africa neKenya dzidzore munyika vaimbova makurukota ehurumende vaSevia Kasikuere, vaWalter Mzembi uye vaJonathan Moyo kuti vatongwe nemhosva dzeuori dzavari kupomerwa. VaKasikuere navaMzembi vakapotera kuSouth Africa uye vaMoyo vari kuKenya. Hurumende kuburikidza nebasi revachuchusi kana kuti National Prosecuting Authority inoti yakaisa chikumbire kuhurumende yeSouth Africa kuti vaKasikuere navaMzembi avo vanoti vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika vadzoswe munyika. Asi mumagwaro ayo kunyika iyi hurumende inoti izvi hazvinei nezvematongerwo enyika asi zveuori. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamavhinga.
Mitemo yepasi rino inotendedza nyika nenyika kuti dziite zvibvumirano zvekuti apo neapo vatendedze vanhu zvizvarwa zvenyika imwe seZimbabwe kuti zvidzorwe kunyika kuna kuine mhosva dzavanopomerwa dzavanofanira kuti vatarise pamberi pematare edzimhosva. Asi iko zvino zviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa zvekutsvaka kudzosa vaKasikuere zvichidana vaMuzembi nevamwe kuti vanzi vaende kumatare edzimhosva hazvina kukodzera kuti nyika yeSouth Africa kana dzimwe nyika dzitendere zvakadaro kuti zviitike.
Ko sei muchidaro?
Nekuti zvinoita sekuti hurumende yavamunangagwa iri kuvhima avo vayakakurira pakaitwa kutorwa kwamasimba nechisimba muna 2017 nemauto. Saka zvoita sekuti vaKasikuere navaMuzembi havagoni kuwana mutongo wejekerere, mutongo wakaenzaniswa. Nekuti vanhu vari kuvatonga vamwe vavo vavaiva navo mune zvematongerwo enyika. Nekudaro vaKasikuere navaMuzembi vanenge vaine kodzero yekuti vatsvake upoteri uyezve vachengetedzwe nenyika yeSouth Africa, nekuti zvichida kana kuri kunzi vaenda vadzoserwa kuZimbabwe havazowani kutongwa kwakanaka kwekuti panobuda nyaya sezvairi.
Ko sei muchidaro?
Nekuti zvinenge zvazvimatongerwo enyika zviri kuitika izvi. Chekutanga, nyika yeSouth Africa isati yatambira chikumbiro cheZimbabwe chekudzora vaimbova vatungamiri makurukota muhurumende yavamugabe kuZimbabwe, inofanira kutanga yazvibvunza South Africa kuti vanhu ava vaKasikuere navaMuzembi vachanotongwa zvakanaka here kuZimbabwe. Ndochekutanga. Chepiri, matare edzimhosva eZimbabwe akazvimiririra here kana kuti ari muhapwa mebato rinotonga reZANU PF? Ndochepiri.
Ko vakasagutsikana nematongerwo emhosva muZimbabwe?
Kana vakaona kuti kwete, matare haana kuzvimiririra kuZimbabwe uyezve vaKasikuere navaMuzembe vagoni kupuwa mutongo kana kutongwa zvakanaka zvisina kupinza zvematongerwo enyika mukati, zvoreva kuti havagoni kuti vadzoserwe. Uyezve panenge pasina chinangwa chekuti paitwe chibvumirano neZimbabwe, nekuti panenge pasina chivimbo chizere chekuti matare edzimhosva ekuZimbabwe anozozvimiririra asingaite zvinenge zvataurwa nevatungamiri vezvematongerwo enyika.
Zvino panozogadziriswa sei kana vamwe vachiti ngaivhiwe vamwe vachiti haivhiwi?
Tinozongodzokerazve pashoko rekuti hapana chikonzero chizere chingaite kuti South Africa itende kuti vaKasikuere vaMuzembi nevamwewo vadzoserwe kuZimbabwe, nekuti vanonoshungurudzwa. Zvinenge zviri nane kuti vapuhwe chengetedzo yeupoteri munyika yeSouth Africa.
Zimbabwe iri kutenda kuti hapana chibvumirano neSouth Africa chekudzora vanhu vanenge vavapinda muupoteri munyika mbiridzi. Sei panga pasina chibvumirano chakadai kana nyika idzi dzanga dziri dzikanditsikiwo kwemakore akawanda?
Panguva yapfuura pasi peutungamiri hwavaMugabe, Zimbabwe neSouth Africa ukama huzhinji hwanga huri hwekuwirirana nekufambidzana zvakanaka husinei nezvekutevera vapoteri. Ndokusaka panga pasina chibvumirano chakadaro chekuti vapote vachipana vanhu vanenge vachinzi vari kutiza mhosva. Asi iko zvino hurumende yavamunangagwa yava kuda kutevera vayakapokana navo, vanga vari muZANU PF vari makurukota makuru ehurumende vava kudiwa iko zvino. Ndokusaka vamunangagwa vava kukumbira kuti pave nekutaurirana ikoko kuti vagone kusveerera kuti vawane vana vaKasikuere navaMuzembi nevamwe. Asi pamutemo wepasi rose vapoteri vanofanira kuti vachengetedzwe, kwete kudzoserwa kunyika yavanogona kunoshungurudzwa vasina kuchengetedzeka.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vanova mukuru musangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Tore MDC Alliance rinotungamirwa naNelson Chamisa nasi riri kuita musangano nevatori venhau wekuzivisa pamwe nekuburitsa pachena mashandisirwo akaitwa mari nemusangano uyu. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Pachayo vanoti bato ravo ratora danho iri nekuda kwekuti musangano unofambiswa nemari dzinobviswa nevatsigiri, nekudaro vanofanirwa kuziva mashandisirwo ari kuitwa mari dzavanobvisa. Vachatarisirwa kutaura pamusangano uyu mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere, uye musangano uyu unonzi uri kuitirwa kumahofisi eTendai Biti Law Chambers muHarare. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navahlatwayo pamusoro penyaya iyi.
Musangano wedu watinawo nevatori venhau musangano wekuzivisa mafambisirwo akaita mari musangano vanhu, nekuti musangano uyu weMDC Alliance musangano vanhu musangano unoda kuti tifambe tese vanhu vachiziva kuti chichaitwa zvafamba sei. Munozviziva kuti takaita Congress gore rapera kugweru kukaita resolution kana kuti chitsidzo chekuti tichaenda kundotsvaga vanhu vachaongorora magwaro edu kana mabooks edu emari kuti takafambisa zvakanaka here basa, kuti vanhu vazive kuti zviri kufamba sei. Nekuti tifanira kuita ma-institutions anovhara-vhara zvinhu, kunyanya iwo ma-institutions acho achiita nezvevanhu. Nekuti musangano wedu unosponzwa nevanhu, musangano vanhu, madhola-dhola anobviswa nevanhu, mari dzinobviswa nevanhu kuti basa rifambire mberi, vanofanira kuziva kuti zviri kufamba sei, zvakafamba sei. Ndo zvatiri kuita kubva nenguva dza11 tichange tichitaura tichipa hwaro nekupa zveshe zvekuti zvakafamba sei maringe nemari dzemusangano wevanhu.
Munoona danho renyu iri richitambirwa zvakadii neveruzhinji?
Bato reMDC Alliance bato revanhu, ibato rinoda zvinoteerera vanhu kuti vanhu vanodei. Ibato rakaumbwa neyatinonzi transparency pachirungu kana accountability, kuti vanhu vanofanira kunge vachiziva zvakamira sei. Isu takasiyana nemumwe mapolitical parties amungataura muno munyika muno muAfrica. Isu chatinoteerera ndechekuti tinofanira kuti tifambe nevanhu, tinofanira kuti tiite zvinoda vanhu, tinofanira kuti vanhu vachiziva kuti zvinhu zviri kufamba sei. Saka apa toda kungoti ruzhinji rweZimbabwe nevanomaindustry kuziva kuti zvinhu zviri kufambiswa zvakanaka here, zviri kudii. Ndo zvatoda kuti zvinge zvichiitika, nekuti dingindira redu kana kuti nyaya yemavalues edu atinokurudzira kuti anga ari munyika, amwe acho ndoda toda kuti vanhu vaone kuti isu sevatungamiriri vavo tinotozviremekedza, tinotozvikurudzira kuti zvinge zviripo. Nyaya yetransparency, nyaya yeaccountability zvinofanira kunge zviripo muno muZimbabwe.
Matimi bato renyu rinowana mari kubva kunhengo dzaro, kuna here kumwe kwamunowana mari?
MDC Alliance ibato rinopuhwa mari kana rinosponzwa nevaridzi varo. Varidzi varo vanhu, varidzi varo mamembers ndo vanhu vanosapota musangano kuti umire. Mari inofanira kunge ichipuwa MDC Alliance zviri pamutemo inonzi Political Parties Finance EIA inobva kuparamendi. Mari yacho yakabiwa ikapuhwa kuna vana Monzora nana Kupe. Imari yakabiwa iyoyo inofanira kuti inge ichizoaccountwa for, nenyaya yekuti maMPs ari kuparlamendi, maMPs eMDC Alliance, maMPs akaenda muparamendi neMDC Alliance. Saka iyoyo nyaya itori nyaya itori kumatare, inyaya inofanira kuti ipedzwe toziva zvofamba sei. But isu musangano wedu, musangano wevanhu, musangano unosponzwa nevaridzi
vavo vanova vanhu avo vange vari mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com inoti mapurisa manomwe akasungwa nezuro muHarare mushure mekukanda utsi hunokachikidza kana kuti tear gas mubhazi rakanga rizere vanhu. Herald rinoti gurukota rinoona nezveutano vaConstantino Chiwenga vaudza vanodzidzira kuita vana chiremba kuti vachidzokera kuchikoro. Hurumende yakanga yambomisa vana chiremba ava mukuita zvedzidzo mushure mekunge varatidzira. Daily News rine nyaya pamusoro pembavha dzakange dzakapakata zvombo dzakaridza kuti dzichipinda mumuzinda wevaimbo veumwe wevakuru vemauto vaEngelbert Rugege. Imwe yembavha nomwe idzi yakapfurwa ikafa. Varugeje vanonzi vakange vasipo pakaitwa kurwisana uku. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadiana jonga muri seiko kunana Mike hoye isukuro kuZimbabwe tatambura nenhamo tanzwa nenhamo nana kupe awari kutipedzera nguva ndo vari kutoiti zvinhu zvirambe zvakasunga zvirambe zvakati sunga isu tatambura.
Studio 7 makasimba here, munofara here mose mose vashamarari vanotiitira basa. Tinongotenda nemauza munotitumira zuva nezuva. Ndinotenda chaizvo mukomata nonoka wandine chirongwa chenyu chezvechitendero. Marizo yatapiwa navakapfunga kuti nhasi marizo inonyatsa kubata chaizvo chaizvo pasina divi. Ndinongoti dei muchiramba muchititsvagira maparidzi vanotiparidzira saizvozvo. Musaneta mukomata nonoka, rambai muchititsvagira vafundisi, atibatsirewo.
Makadeko vashamarari veStudio 7 mose nevateveri. Aini ndinoitwawo nebatiwochi ndiri muJoburg. Tinoda kutendawo kune avo mufundisi vakanga varipo nezuru muchirongwa chezvezvitendero. Ainini vakandiitirawo zvakanaka. Ndinotendai mufundisi, makandibatsira, makandibatsira zvisingaiti. Ndakatoonawo ndakatodzidzawo nezvandanga ndisingazivi. Makaita basa manini, Mwari akukomborerei. Ndoda kukwazisawo mufundisi wangu Pastor Stole pagara wapo ndichiti mose mufundisi nababa Marime nababa Mamweni pachembisa apo muJoburg muri sei popapo.
Makasimba here paStudio 7. Ndinoda kukutaurawo pamusoro pavapiri vanotaura navanotaura havo zvinhu zvazvakutaura zvavasingaziva vanogara kuSwitzerland. Vanongotaura kuti hanzi muZimbabwe hamuna kusaropa kupachikafu. Havana chavanoziva, vanogara kure. Chiri kuitika zvataura zvavumubvunzo uyo havana kumudavira. Vanhu vari kupuwa chikafu on partisan basis muZimbabwe vachivandanza vasanganazokada vanoda kureva kuti kudii. Ngavataure zvinhu zvavanoziva, ngavasara kukafa zvinhu zvavasingazivi. Nekuti kana vasingazivi ngavati hazvizivi, kwete kuti asasangana nedambudziko zvaro iro richitoitika kuZimbabwe. Vanhu vazhinji vasingasapoti battle ZANU-PF vari kunyimwa chikafu kuZimbabwe, ivo voti kwanza vasasangana nazvo, vanoda kureva kuti kudii. Ngavataure zvavanoziva baba ivava.
Makasimba ari paStudio 7 na kuno kuChipinge taita dambudziko renyati nyati yauraya murume anotozi Chipenzi patsuro. Saka nyati iyoyo tine fungidziro yekuti yabva mugame reserve rinobva kwaChipangai. Saka kudai vaitigonerawo vegame reserve vaturiro kwatsuro naTomi vechibva muChipinge vanotenera patsuro pastation vasati vasvika pachiriga. Zvekuti nyati iyoyo inotopedza vanhu, ino ushungu husingaiti. Yatouraya munhu kutaura kudai hapana kana 2 hours zvaitika. Saka vanhu chipatapata kutotiza kana vichinge vateiona. Taikumbirawo kuti kudai mwaitigonerawo mutibatiro vegame reserve, sekuti isu hatina kana mafoni namba acho negame reserve riri kwaChipangai. Vatimhanyirawo kana mwotibatirawo muChipinge mutaundi kana pane vemunotoziyawo. Izvozvo apa haina kana 2 hours sekuti kutaura kwandada iko. 11 o'clock kutaura kwandaita uko. Saka iye munhu iye watourayiwa pa9 o'clock apo. Saka taikumbirawo mutibatsire tapota.
Makadi paStudio 7 komanda nonokawane namwe vose. Ndini muDhuva ndiri kuno kuKimbali. Hondi yandinoona yatava naye muZimbabwe ndeyekuti mutemo hausiri kutevedzegwa. do hondo huri atawa nayo pakuti MDC Alliance ili ibato ndo kuchinda nemutemo but mutemo kuzanu PF havasi kukutevedzera hurumende diri kutonga yaisikutevedzera mutemo saka zvinonetsa nyika yedu inoda Mwari dei vana vaziva kuti tangobatana taramba takatarisa kuna Mwari nyika yedu inoda Mwari nokuti katikachinda nemutemo mutemo wacho hausitevedzerwa haubati vanotonga unongonzi unobata vasingatongi chete veopposition ndo vanonzi amakonde vanotevedzera mutemo but vanotonga vaita zvavanoda nemutemo havana basa nokuchora mutemo kwavari mutemo kuchora kana kusauchora kwavari zvakangofanira havana basa nazvo vanoita zvavanoda havatongwi nemutemo havatungamirwi nemutemo ndodambudziko ratava naro munyika ndatenda hangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Kwazwai. Muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection na 8pm manheruano. Muchirongwa chanhasi tichange chiendera mberi nehurukuro nevechidiki pamusoro pekutekeshera kwechirwere cheCOVID-19 munyika. Nhasi tiri kutarisa kuti chirwere cheCOVID-19 chakanganisa sei upenyu hwevanasikana munyika. Tichange chitarisa zvekare nyaya yekuratidzira kwevarairidzi. Panguva iyo zvikoro zvave nemavhiki maviri zvavhurwa asi vadzidzi vazhinji vasiri kuwana dzidzo muri Zimbabwe musakanga nokuteerera chirongwa che The Connection na 8pm manheruano muineni Mike Hove
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica chikwata chemutambo webasketball muNational Basketball Association cheLos Angeles Lakers Chaka simudza mukombe webasketball wegore ra2019-2020 mushure mekukunda chikwata cheMiami Heat nezvibodzwa 106-93. Mukombe uyu wave wegumi neminomwe wasimudzwa nemaLakers izvo zvavaenzanisa nechikwata cheMaBoston Celtics chine mikombe gumi neminomwe. Vanofarira zvemutambo vatafadzwa munjanja vanoti vatambi vatatu vakatamba zvikuru ndi LeBron James na Anthony Davis vema Lakers kozouyawo Jimmy Butler na Idris Adebayo vema Miami Heat vachiti asi mutambi wakakajamadza vanhu zvikuru ndi Tyler Christopher Hero vema Miami Heat uyo ane makore makumi maviri
mukombe we NBA wakatorwa ne team yoku Los Angeles, California, inonzi Malakas, Los Angeles Lakers. Malakas
akakunda zvikwata zvipi kuti vazotora mukombe uyu.
Malakas vakakunda chikwata chinonzi Miami Heat. Chikwata ichi chinotambira iko ku Miami, Florida.
Ko zvikwata zvavakatamba nazvo munzira umu kuti vazosvika pakutamba ne Miami Heat zvinosanganisa zvipi?
Malakers kuti wazosvike kuma final kwawazohwina uku wakatamba inonzi Portland Trail Blazers inovawo team yekuPortland ikoko kuOregon vakazotamba team inonzi Houston Rockets itimuwo yekuHouston ikoko kuTexas vachibva vazokunda zvakare inonzi maDenver Nuggets iyo iri team yekuDenver Colorado ndo kupinda kwa wakaita kuma finals.
Icho chikwata che Miami Heat chaka kundavo zvikwata zvipi kuti chisvike pakuzotamba nema Lakers.
Kuti chikwata che Miami Heat chipinde ma final chaka kunda inonzi Indiana Pacers wapedza ipapo vazotamba ne team nemukurumbira yaita taitarisirwa kuti ndio ichatotora mukombe inonzi Milwaukee Bucks wapedza ipapo vobva watamba zvakare chimwe chikwata chaitarisirwa zvakare kuti chichakwanisa kukunda Miami inonzi Boston Celtics.
Vamujanja, Malakers akazokunda Miami Heat nezvibodzwa zvakamira sei?
Malakers akakunda Miami Heat nezvibodzwa zvinoti 106-93 ndo zvibodzwa zvakawindisa Malakers NBA Finals. Pamitambo ya wakatamba, Maleka zaka winner 4-2. Ndo mitambo yacho. Nekuti wakambotanga Malekas waka tatamuka wari 2-0, wakazoita 3-1, then Miami ikabayadzoro ikazoguma ya 3-2. Asi wakazokwanisa kukunda nezuro kuti izoite 4-2 nezvibodzwa 106-93.
Mukombe wakasimudzwa neMalekas nezuro uyu wave wechingani chikwata cheMalekas chichimuhwina.
Anenge a 17 ma titles eMalekas awahwina. Wagumisira kuhwina iyo NBA championship mugore ra 2010.
Vakanyatsotamba zvikuru ndevapi?
Ini ndichitarisa mutambo uyu ndinoona kuti hunde waLeBron James wakatamba zvine mutsindo, zvichizoterwawo ndingati nava Anthony Davis wekuma Lakers wakatamba zvine mutsindo. Asi ndichida kutarisa vakomana wakatamba zvine mutsindo pakati pematimu ivayo Miami ne Lakers, ndingati pamusoro ndinoti vaLeBron James, chibva ndati vaJimmy Butler wekuMiami ndomutungamiri wetimu yekuMiami, zvichizoteerawo ndohandati Anthony Davis. Kune wangu anonzi waAdebayo wakatamba zvine mutsindo, nemumwe mufana uyu angori 20-year-old anonzi Tyler Hero akatamba zvembiri zvisati zvamboonekwa kune vanenge vari vechidiki vachangopinda muNBA.
LeBron James amira papi kana tichimhenzanisa nevamwe vatambi vane mukurumbira mumutambo uyu?
LeBron James ndingati akumusoro kweshangwiti dzemutambo webasketball. Ndotondera ndichitoonawo after mafinal apera vachitaurawo nhau iyoyo kuti saka amira papi. Vamwe ndo vari kuti aiwa vaMichael Jordan vachiri pamusoro, asi vaLebron James vaakuteera kumuswe chaiko chaiko kwavaMichael Jordan, nekuti vaMichael Jordan vane iwo mikombe inokwana 6 zvichiterwa naLebron James waopa 5. Saka vanhu vari kutaura kuti aiwa LeBron James asvikawo kumusoro but haasati anyanya kuti asvike pane vaMichael Jordan. Asi vanoti kuti achine makore ekutamba saka anokwanisa kuzopfuura, saka ndozvatamirira kuti tionewo makore anotera.
Ava vange vari vanofarira zvemutambo vatafadzwa munjanja vari parunhare kuOklahoma neStudio 7. Kanobva kuna Innocent Usi Wegota. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vanoita chiuru chine 122 vanonzi vakapora kubva kuCovid-19 muZimbabwe nezuro. Nyanzvi dzinoti hadzioni hurumende dzeSouth Africa neKenya dzichidzorera kuZimbabwe vaimbova makurukota ehurumende vaSevia Kasukuwere, vaHolda Muzembi uye vaJonathan Moyo kuti vanotongerwa mhosva dzeuori. Bato reMDC Alliance rinokoka vatori venhau nhasi apo richazivisa nekubudisa mashandisirwo akaitwa mari nebato iri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.